madzimai aibva kumativi akasiyana siyana akaungana muAfrica imisiku yesvondo rapera uko kwaitwa pachena zveutano zvakaita sekuronga mhuri kuongororwa ropa pamwe nekutariswa gomarara rechibereko mumwe wemadzimai akaona rubatsiro rwekuronga mhuri pachena ndeamai Grace Maketo vanogara kubudiriro amai Maketo vanoti kunyange zvazvo vava nenguva vachidawo chirongwa chekuronga mhuri chinopedza makore chejadhele vanga vasingakwanisi sezvo makliniki ari pedyo navo mumusha webudiriro achibhadharisa mari yekuisa jadhele amai Maketo vanoti zvirongwa zvepachena zvinoitwa neUNFPA nemamwe masangano zvinobatsira madzimai akawanda
ndiona vanhu vazhinji panyaya dzemari apa tongouyawo seizvozvi kana vangouyawo vakati family planning mahara tongoya nokuti mari yacho inochishaiwa yekuti ndokunoiswa nekuzobviswa kwaita vanotoona kuti zviri nyore kuya kana vauyawo vanhu vakaita sevava toona kuti zviri nyore pazhinji pacho ini nhangu ndinoona kwandiri zvakanakira ndinozwa kutofara nokuti inongosina mari yacho yekuti okuti unogona kuti kana kuti $25 kunoiswa jadheo iwe unenge usina kuzobviswa futi inenge ichida mari saka iwe unenge usina saka ndinoona kwandiri zviri nyore saka ndauyawo kuzoti ndisoni jadheo iyoyo
jadhele ikaiswa inogona kudzivirira kuti mudzimai asabate nhumbu kwemakore anosvika mashanu mumwe wemadzimai vaiiswa imwe nzira yekuronga mhuri yeintrauterine contraceptive device ichizivikanwawo nokunzi loop amai Chido Madziya vanoti madzimai mazhinji ari kukundikana kuwana mari dzokuronga mhuri nenzira dzinopedza nguva ndefu
maservices efamily planning especially pajadheo apa nemaloop vanhu havambozviafodi nokuti ukaenda kumahospital kana kuti kuclinic vari kubhadharisa ukanoti uri da kuiswa jadheo vari kuti $15 ezvinezvi mari vanhu havasimboiwana saka $15 yacho haitowaniki unozoona kuti vanhu vanenge vangodi vakungogara nokuti pamwe vanenge vasinga mapirisi anenge asingavaitire ngekere jepo racho kuti pamwe inenge risingamuitire saka anenge achida zvinhu zvine nguva yakareba asina mboenda kunodi kunobayiwa kana kuita chimwe chinhu saka aiswa futi jadheo rachona kana awana $15 yacho kuti aise jadheo rachona onzi $20 kubviswa moona futi kuti hazvidi mari yacho futi munhu anenge asina $20 yacho naiyoyo kuti anobviswa futi saka unoguma munhu angogara futi nacho chiri muruoko apa kune makensa ariko auzozivi kuti ndikagara nacho chichaexpire chichazokonzera chii
mumwe wemadzimai akabva kuruwa amai Linet Kwashi vanoshandisa mapirisi pakuronga mhuri nekuti ane mutengo uri nani pane dzimwe nzira asi chido chavo ndechekushandisa urongwa hwavasingatori nguva nenguva sezvo pamapirisi ari nyore kukanganwa kuamwa
maservices efamily planning ari nyore kuwana asi vamwana vakwanisa maafoda nekuti kumwe kune dzimwe nzvimbo anenge achidhura like kuruwa kumaclinics anenge achita $15 saka mwana anenge asingazokwanisa kuafoda kuti vanoiswa ndomazina vanhu vanga vangozara zvara nokuti kuti vanoiswo pamwe mapirisi anenge achivaramba vanga vachikanganwa kuti vanoiswa jadheo zvinezvi chidhura havazokwanisi
mumwe mudzimai wechidiki akada kuzivikanwa nezita rekuti Ruvarashe anoti shuviro yake ndeyekuti nyaya dzekuronga mhuri dziitwe pachena Ruvarashe anoti madzimai mazhinji anorarama nemabasa emaoko ayo asingavapi mari yakawanda
hangu semukadzi echidiki mafamily planning methods anofanira kuwanikwa pachena kune munhu wese wemukadzi muzimbabwe because most of vakadzi vari muno muzimbabwe havashandi vazhinji vacho vamwe vacho vanoitawo mabasa emaoko but income yavo ishomo saka I think kuti yote yevanhukadzi ire yakanaka kungozviwanisawo pachena
kuiswa jadhele kunoda kugumire madhora kubviswa jadhele kunodawo kugumira madhora madzimai anoti mari iyi mari yakawanda zvikuru mumwe mushandi wekuzimbabwe national family planning council vadenis mulambo vanobvumawo kuti nekuoma kweupenyu vamwe vanhukadzi vanotadza kushandisa nzira dzavanoda dzekuronga mhuri
sometimes because of economy nyenge yangu kuma unaongea zakanaka pane dakamzuku pane anozi ma mafinzi anochadzwa mari inochadzwa
Pamusoro pejadele neloop dzimwe nzira dzekudzivirira pamuviri kwenguva yakareba iimplanon inogona kuita makore matatu nedepo provera inoita mwedzi mitatu. Nzira dzekudzivirira pamuviri dzinoda kushandiswa zuva nezuva dzinosanganisira mapirizi nemakondomu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.